titakapiwa mari yese yatakanga takumbira inove mari inokwana kutenga michina 3000 mari yenosvika 7.59 million US dollars ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxon Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxon Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasikarini munyika kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxon tinenge tichivizivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina
saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu
ichinge yangosvika takutanga basa redu asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei zvichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu saka kusvika kwemishina kweotama tatotanga kuti vanhu chiuyai tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu tichazivisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tinge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega sekutaura kwatakaita zvinhu zvakapera tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese huri national hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira tida kutanga nyika yese saka province yega yega inenge ine mavota registration centers ayo aichatanga nayo neaichazipedzira nayo saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge tichingoenda kuti iko zvino muprovhinsi yakati vari pakati svondonoya vanenge vari pakati svondonoya vanenge vari pakati
saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei
tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxton vakabatana nevanhu vedu vekuZEC vachadzidziswa nguva yekutanga ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovhinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovhinsi vachaita voter registration vari paprovincial level.